Hapana chiri kutarisirwa nevatsigiri vepiwa Platinum Play pamwe nevese vanotevera nhabvu munyika kunze kwekukunda nekutora mapoints ese matatu zvekuti isvondo rese nyaya yanga iri yekushanya kweOrlando Pirates iyo inoteverwa nechaunga chinotyisa munyika mayo. Mutambo uyu uri kutambirwa kuBarber Field Stadium panzvimbo yeMandava Stadium mushure nekunge veConfederation of African Football vati Mandava Stadium haina pekugara panokodzera pevatori venhau. Asi muteveri weFC Platinum Muzari Semeni Muwachu vanoti chero vari kutambira muZimbabwe chete vari pamusha zvekuti havasi kuona Orlando Pirates ichimira pamutambo uyu.
Hazvimbotityisa izvi as long as ndingori muZimbabwe. Mutare, Harare, kana Gweru, paBarber Field apa, tinotongohwina chete.
Vatambi gumi veFC Platinum vakambotambira zvikwata zvemubhulawayo zvekuti vanoziva nhandare iyi seri neseri. FC Platinum iri kuziva kukosha kwekukunda mumutambo wayo wekutanga wemagungano zvekuti yaive yatove mubhulawayo nechipiri ichigadzirira. Pirates yatamba mitambo mitatu yakateverana ichikunda muABSA Premier League uyezve iri pachinhano chechipiri mumakundano aya. Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti hapana chekutya kuchikwata chekuSouth Africa ichi. VaMusongoro vanoti pamusha atove mapoints ese matatu atove mubhegi reFC Platinum.
Orlando Pirates itinga zvo respecta zvayo asi kana zvinge vava pamushaka hatitotarisira mapoints pozi ndokwatinokwana kuti vadyira kunoko havangambodyira pahome. Tinotarisa win FC Platinum at least akaonawo 3 points tinenge takapinda.
Mutambi ari kushura mare ndekuda kwacho mahachi wemuZimbabwe uyo ari kukandira Orlando Pirates zvibodzwa pamadiro. Munyori wemutambo wenhabvu Tawanda Tasirenyika anoti anga achitevera matambiro ePirates zvekuti anofunga kuti Platinum ikamisa mahachi inokunda mumutambo uyu. Asi Platinum ine vatambi vakaita saWilliam Sitima, Kelvin Moyo, Lawrence Mplanga naRato Muduviwa avo vanokwanisa kuita kuti mahachi asatambe sezvaanoita mazuva ese. Mukutsvaga zvibodzwa Pure Platinum Play inenge yakatarisira kuna Gift Ngweti naEdwin Madhananga avo vane nhoroondo yakasimba mukuita izvi. Mutauriri weFC Platinum Muzare Chido Chizondo vati chikwata chavo chine nhomba yekuda kukunda mumutambo uyu.
Not only for FC Platinum but for Zimbabwe. So let's see how it shapes up on that.
FC Platinum, ndiyo yega, iri kumirira nyika makwikwi emuAfrica. Veruzhinji munyika vari kutarisira kuti kugona kunenge kudada ichavakanda mumhemberero pachapera mutambo uyu mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.